to someone about DJ Colby.
Tinoronga, apana tinorema, kumbata kwezoroma.